Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 4, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviuru zvevanhu zvinoungana mubhuku rekwaHumanikwa kuBohera pamusha pemushakabvu vaMorgan Tsvangirai zvichirangarira mabasa avakaita. Hurumende inoti zvikoro zvakawanda pane zvakakanganiswa nedutu mupengo Cyclone Idai kuManicaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe nemusi wechipiri svondo rinouya. Asi rimwe sangano revarayiridzi reptuz rinoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa zvikoro izvozvo zvisati zvavhurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru zvevanhu zvaungana nhasi mubhuku rekwaHumanikwa kuBohera pamusha pevaive mutungamiri webato rinopikisa mushakabvu vaMorgan Tsvangirai zvichirangarira mabasa akaitwa nevaitungamira bato reMDC ava. Vaungana ava vanosanganisira vemhuri yavatsvangirai, vatsigiri vebato reMDC, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe pamwe nevamwe vemapoka akazvimirira, kusanganisirawo vaive munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU waWellington Chibebe. Hurumende inonzi yakabatsirawo nekugadzira mugwagwa unoenda pamusha pavatsvangirai pamwe nekuwanisa chikafu chadyiwa pagungano iri. Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi varumbidza mabasa akaitwa nemushakabvu vachitiwo ndo vakave musimboti wekuumba bato rinopikisa reMDC. Vachamisa vataurawo pamusoro peurongwa hwekuti vange vachiita nhaurirano dzinounza kugarisana munyika ivo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachiti vachaita zvose zvekuti vaMnangagwa vapinde munhaurirano. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume.
Kurangarirwa kwavatsvangirai kwafamba zvakanaka. Vanhu vauya vanga vakazara vakati tekeshe, vakapfeka zvitsvuku. HumaNikwa yati gashira vachifara. Amai vatsvangirai vanga varipo vakapfekawo hembe dzavo dzehwisiri dzinova idzo tsvuku, vanga vachifara. Makurukota maEU ambassador auya, makurukota emusangano auya, maprovincial chairman standing committee naavo masapota, amatraditional leaders nemapurisawo vanga varipo vachibetsera musangano wevanhu kurangarira president wedu namai Tsvangirai. Takazoenda kuno anvela matombo acho kunomavhura zvaafamba zvakanaka. Dombo ravatsvangirai, dombo ramai Tsvangirai.
Tanzwawo kuti vachamisa vataurawo pagungano iri, zvii zvavataura?
Vachamisa vataura pagungano vafamba nhoroondo navasibanda vakadzidza kuti aiwa kana uchimirira vanhu kurohwa uchatya kufa. Tamba wakamira pazvido zvevanhu, tamba wakamira nevanhu, zhira yekufamba nayo inobva muvanhu. Vakataura kuti musangano wemt wakasimbira kuvanhu. Vakataura ivo kuti vaMnangagwa kana vasingadi kutaurirana neruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe ruchavadana kuti aiwa henariwo hwetiri tegungano titaurirane.
Vataurawo vakamirira mhuri yavatsvangirai, zvii zvavataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Vataura vakamirira mhuri yavatsvangirai, vana vacho nemabrothers acho vapavo kutenda nekuya kwaita shinga reMDC, vapavo kutenda neupenyu hwavatsvangirai, Wapo wakutenda kuna mwari kutuwa nisa chutiko ichi. Parinyararo chikamba wakadaro.
Ndiani wanga waka mira urumende?
Wanga waka mira urumende atita kuwaona.
Eko urumende tunuzo kuti ya batira o mkufambiswa kwe basa ichireru sao nirubatira roka siyana siyana. Zii zikuru zaitu kwa urumende?
Zikuru zataona mapulisa avuya kuzo mchengete za runyararo. Ne kuda nechikafu ere wa kontributa nechikafu. Netungo toka daro daro toa wa kontributa. Family doi nganyanya kuziwa kutichii chapinda muongwe mao. Isusu tataka kokwa. Chatuwa ziwa ndite kutisu tatransporta wanuedu. Event kuungana kwa wano. Munogu na kuunganiza chikafu, kuunganiza shimoshesesh. Aswano kana wasila kuwea. Aywa, zina kwa sinoshika.
Wanga wari mutawiriru webato re MDC, wa Jacob Mafume, wari parunare kubuera ne Studio 7. Urumende inoti zvikoro zvizhinji pazvikoro zvakakanganiswa nedutu mupengo cyclone Idai matune echimanimani nechipinge kumanikaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe zvikoro nechipiri svondo rinouya sezvo zvakagadziriswa. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvikoro zvishoma zvakakanganiswa zvakanyanya zvakaita seChaos Luangwa ndo zvichatamiswa zvichiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Amai Mutsvangwa vanoti basa guru riri kuitwa muzvikoro rinosanganisira kugadziriswa kwezvimbuzi nezvivakwa vachitendawo vemakambani akasiyana siyana vavanoti vakazvipira mukubatsirana nehurumende mukuona kuti zvikoro izvi zvagadziriswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndipo kuri kushandwa basa hombe rakakurisa zvikuru kwakadistrayika tichinyanya kutarisa nyaya dzemalatrine. Because health is important. There is some classes that we now got. As I speak right now, there is a lot of work that are required. And there is Akufa, and there is Marod Akufa, and there is Akama, Tracker, and there is Ajin. But for my donations, President E.D. Munangagwa, Waka Leza, my CEO, and my big companies, corporate companies, here, captains of industry, Waka Uya, etc. Vajinji, Waka Torah's Koro. Zvavaka adopta kuti izvi tinoda kuona kuti hazvibetsera ende vana vadzokera kuchikoro. Sandinokuimbisai kuti basa rashandwa ikoko together government all development partners and individual companies zvaita kuti zvikoro zvinenge zvichivhurwa. And I can assure you zvikoro zvekuchimanimani zvizhinji unless pane zvikoro zvazvi kutoitwa zvikutochinjwa because pane zvimwe zviri kuitwa relocated. Zvakutooneka kuti aiwa hatingaregeri chiripo pana senge ana Luangwa they are being relocated kuna ananyanyadzi saka asi patinoona kuti apa chikoro chinokontinua aiwa zvikoro zvinenge zvichivhurwa next week.
Topesera nokutarisawo ivo vana vechikoro pamwe nevarairidzi vazhinji vaichemawo kuti vanhu ivava vakatarisana nematambudziko akawanda vamwe vachiona kushaya kwehama dzavo neshamwari dzavo vakawanawo here rubatsiro rwecounseling zvokuti vanokwanisa kunge vachivhura zvikoro temwi.
Ndiyo imwe ye area ya etri kushanda zvakasimba nemachechi vanodzidzisa vanhu tinone even ma professional so psychosocial support is a very important area and it's a hurumende area takaona kuti area yatofanha kutotanga kushanda because pane vana vakatraumatizedwa zvakanyanya mhuri dzakatraumatizedwa ende munoziva kuti pachine vanhu vakawanda vachiri missing saka munoziva pachi vanhu pedu kuti mhuri izorore kunge yaona kuti hama yedu yakazvidza apa asi iye izvozvo unfortunately dambudziko ratasvikirwa naro recycling hazvisi kugoneka izvozvo saka zvinotova kuti vanhu vari very very traumatized vanoda kubetserwa kuti vagokumbirirawo kuna Mwari kuti vagozviaccepta and to continue living.
Vanga vari gurukotera zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare neStudio 7. Tabatawo munyori werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe avanoti chakakosha panyaya iyi hakusi kungovhurwa kwezvikoro sezvo paine zvakawanda kwazvo zvinoda kutanga zvaitwa zvinosanganisira kubatsirwa kwevarairidzi nevana vechikoro kuti vatambire dambudziko iri.
Ini handisi kutaura zvekunzwa ndiri kutaura zvandakanoona ndedza. Ndakapinda muchipinge, ndakapinda muchimanimani, ndakapinda marusvitu. Kune zvikoro zvine chitsama zvisina matoilet zvine vana vakafa zvine varairidzi vakafa zvisati zvaitwa social psychological counseling iri proper yekuti vana havazi zvokwadi zvokwadi zvikoro ngazvivhurwe varaidzi vakwana vadzidziswa nezvakaitika vazvinzwisisa ngavazvokere kubasa. Takaita musangano nezuru napermanent secretary Maitavera ndikavataurira nemuromo wangu ini kuti hongu mungati zvikoro zvivhurwe asi zivai kuti muri kuvhurira vana nevarairidzi kuenda kunosangana nemisodzi nemigunde vasingagoni kupindura. Ndotaurira kuti hongu pane zvimwe zvikoro zvinogona kuti ngazvivhurwe nekuti damage yacho idike asi kune zvimwe zvikoro zvikaita sendima hachigoni kuvhurwa comrade. Tikutokireta mamwe maproblems epsychology kuvana nevabereki nevarairidzi nekuti vakawanda vacho havana chavanacho. Dai kunzi vanhu vanoteerera zvakawanda zvikoro zvaifanira kumbosiyiwa zvakavharwa kutanga vanyatsogadzirisa. Chimwe chiripo kuti ndechekuti takaudza Maitabela nezuro kuti kune vavarairidzi vakawanda vari kutotadza kuenda kumabasa nekuti iye zvinezvi vari kustruggla kuti vana vavo vakwanisewo kuenda kuzvikoro. Kwozoita imwe nyaya zvakare vajongai ndoda kutaura pano yekuti kune vana vakawanda vasina kurejesta nekuti time yaitira cyclone yo time yairejestwa maexams vana ivavo havana kurejesta vanonyora sei bvunzo dzegrade 7 o level kana e level.
Tinozova kuti zvikoro zvakaparadzwa zvamuri kutaura izvi zvichamboendeswa kune dzimwe nzvimbo yatingati relocation.
Relocation yacho iri kuitwa haisi zvibharuma zvinopuridzwa zvonodonhera. Vana vane vabereki vana vasikana vasingagoni kungonzikwira rori iende munodzidzawo maconcerns nemasocial values zvinhu zvinofanira kutanga zvaongororwa nekuti haungangoti vana nhasi ibvai apa endai apa ibvai apo endai apo hadzisi mombera dzinongotinwa. Vanhu vane vana vavanotogara navo vakawanda vakashakirwa nevabereki vanenge vachienda kuzvikorezvo vachinogara pai malogistics iwayo haana kugadzirwa.
Avanga vari munyori werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano eInternational Federation of Red Cross neRed Crescent Societies anoti chirwere cheEbola muDemocratic Republic of Congo chiri kuwedzera uye chauraya vanhu vanodarika chiuru. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati kubatana kwakasimba kweAmerica neRussia kunogona kuunza kugarisana kwakanaka kwevanhu mupasi rose. Yashika nguye kuti tichienda kuna Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reAfrican Union riri kuAddis Ababa. Amai Wayne Musabayana. Amai Musabayana vanga vari kukokera musangano wanga uine vatapi venhau vanobva pasi rose kusanganisira Zimbabwe, avo vanga vari kuzeya nhunha uyezve vachipembera zuva revatapi venhau Press Freedom Day iro rakapembererwa nezuro. Tinokuchingamidza ine mufaro Amai Musabayana. Mungatitsananguriro kuti takatarisa mabasa ari kuitwa nevatori venhau vechidzimai, zvii zvamanga makavarongera pamusangano wenyu?
Madzimai pano sekuona kwangu vakawanda. Kwaita uwandu hwevanhu vanosvika 2000 vauya, vanosanganisira ipo vatapi venhau, vanobva kuzurumende nevakadaro-daro vanoshandisa zvemicheni minyowani yekutapanura nhau. Maonero angu ndaona sekunge zvinoita kunge zvakada kuenzana, asi handingati hangu ndiri kunyanya kuzivisisa nekuti mafigures acho asati anyatsoburitswa. But chimwe chatakaita ndechekuedza kuona kuti mumamitin ese akaitwaya, ndinodaira pamazuva matatu apfuura iwaya ya takaita mamitin anodarika 30 makumi matatu, ndichipindamo ndichitarisa vanhu vakanga varimo zvaiita sekunge madzimai vari kufamba zvakanaka, vasiri kunyanya kuita vashoma. Chimwe zvechatakaona ndechekuti madzimai anga ari pano anga asiri kungoya kuzoteerera bedzi, vaive madzimai vekutoti ndo vaitoronga sangano racho. Ini ndiro mumwe wavo vanhu vakaronga sangano irori rakaunza vanhu kubva kunyika dzese idzodzo. So kwaive nevaive vaironga masangano, vaironga sangano, koita vaya vanotaura pamberi pesangano vachitungamirira urongwa hwesangano racho madzimai anga akawandazve. Madzimai aiita basa rekutapa nhau akanga akawanda. Kumusha takatoonawo vakawanda madzimai vechidiki, vasikana, vaimhanya-mhanya zvikuru vachiita basa ravo. So ndinoona sekunge kuti tichitarisa pagungano iro riri, madzimai akanga ari pane chinhano chinenge chiri nani. Asi hatifaniri kukanganwa kuti handizvo zvakaitika kwese kwese. Tinonyanya kuona kuti kana mabasa akuita kungane mukurumbira mbichana, varume vanoti wandei kudarika madzimai. So iyoyo inyaya yakatotaurwawo zvekare. Saka ngatinomwe musangano waitaura nenyaya yekuti madzimai ari mumidia, vatapi venhau vechidzimai, matambudziko avanosangana nawo akasiyana neanoonekwa nevarume ndeapi, uyezve matambudziko anogona kuvadzividza kuti vaite basa ravo mune mazvo ndeapi. Saka zvese izvozvi zvinhu zvakatariswa. Vachitarisazve imwe session yakanga ichitaura kushushikana kunoitwa madzimai anoshanda mukutapa nhau, kuti zviri unique zvinovanetsa ndezvipi. Zvakabuda mumasangano iwayo hazvisati zvazvo zvanyorwa pasi, asi iko zvino kupera kwemusangano uno kuchachiverengwa manje kuti pakati pakataurwa zvakati zvikawiriranwa zvakati. Saka tinenge tichizoziva kuti outcome yacho ndeyei. Zvinhu zvese izvozvi zvitinenge tichizozviburitsa pamaplatform edu akaita semawebsite saiyo social media yandambotaura, kuti vanhu vese vachigona kuona kuti sangano riya rakadaidza vanhu vese ndizvo zvarakabvumirana izvi.
Vangani vamakakoka kuchiitwa ichi uyezve changa chiriko kwemazuva mangani?
Vatakakoka vaidarika 2000. uye zveva vakanyora tsamba vachiti tinotambira kuti tiri kuuya kuchiitiko ichi ivavo zvakare 2000 saka changa chiri chiitiko chihombe hombe chakaitwa kubva musi wekutanga wamei unoyu chichiitirwa kunonzi kuUnited Nations Economic Commission for Africa imo muno muAddis Ababa then kubva musi wa2 kusvika 3 May changa chichiitirwa pano pamuzvinda mukuru weAfrica unonzi African Union.
Mombotipawo mazwi amungati munawo imi muchipawo vamwe vasina kukwanisa kuya kuchiitiko chenyu vanoita mabasa iwayo ekutora nawo.
Zvandingada kutaura kune vanhu vanoshanda mubasa remedia iri ndevekuti basa ravo ibasa rakakosha. Vatauri vese vakuru vataura pamusangano uno vanga vachingokurudzira ipapo pekuti vatapi venhau vano vanofanira kuita basa ravo vakasununguka. Vatapi venhau vanokosha. Vanonziya inonzi fourth estate kana tichitaura nechirungu. Zvinoreva izvo kuti nyika yese inotodaira kutambira kuti pasina vatapi venhau kugara kwacho kungatonetsa nekuti vanhu vanoda kuziva zvinoitika. Vanhu havadi kuziva matambudziko bedzi. Vanhu vanoda kuziva zvakanaka zviri kuitika munharaunda dzavo, munyika mavo, muregion mavo, muAfrica nezviri kuitikawo kune dzimwe nyika. Pasina vatapi venhau kufamba kweruzivo kunotinetsei. Munhu wega wega anenge achingoti paari ari kuedza kuita chinhu nyamba chinhu chiya chakazoitwa neumwe munhu. Saka vatapi venhau vanobatsira kuti mashoko ese iwayo afambe nyika igone kubudirira pasina kunyanya kupokana kana kushaya ruzivo rwakawanda. Shoko riri kubva kuno nderekuti vatapi venhau rambai muchiita basa. Munodikama, Africa yataura kudaro, veUNESCO vataura kudaro, uyezve sangano rinoranga richiedza kunatsiridza pavanenge vachishupika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Wayne Musabayana, avo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reAfrican Union. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu cheOur Lives. Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nedare remakurukota nemusi wechipiri rekupasisa kuvandudzwa kwemutemo weGuardianship of Minors Act wa2014 kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva. Mutemo mutsva unenge wave kupa kodzero dzakaenzana kuvabereki vose baba namai pakuchengetwa kwevana. Mutemo uripo pari zvino unopa kodzero kunana amai kana pakanga muchato wagurwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume Svinurai vaTemba Nzounhenda. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaNzounhenda.
Mufaro wangu kuve vachirongwa ndichikuchingamidza ivo vakandamiri ndichichingamidza vateereri vose veStudio 7 pasi rose.
vaNzounhenda tiri kuona matanho akapasiswa nedare remakurukota necabinet nemusi wechipiri. Imiwo sevanhurume munotambira sei urongwa hutsvawo?
Ndinotenda vakandamiri, regai ndisati ndataura kuti tinotambira sei. Maybe vateereri vangangoda kuziva kuti seva iyi yatiri kutaura nezvayo iri kubva papi. Seva iri kubva pakuti mutemo waita recognize kuti mother ndivo vanonzi primary caregiver kumwana. Naizvozvo kuvana vese maminors kazhinji zhinji 80-90% of the times you would find kuti kana vabereki vachinge vasiyana mwana ainge aende naamai because ndo primary caregiver. Zvekuti baba waitozofanira kuenda through a lot of struggle to try and prove kuti no, I'm a better caregiver than the mother. kuti ndiwane nangire custody. Apart from that, I would not simply go ku court ndinotaura kuti ndoda kuchengeta vana vangu ndonzi handi baba vacho vatei. Ndinofanira kuprova kuti amai is an unfit caregiver or is an unsuitable caregiver. Whereas mukadzi did not need to prove anything kuti awane custody yevana. That's where the discrimination and the favor seemed to stem from panyaya yemutemo. Now, cabinet yapasisa ma principles anoita kuti pave nekuenzaniswa. Vari da kuedza kualaina mutemo iwoyo ne constitution yavepo iko zvinezvi. Yekuti kunzi baba zvirevo kuti automatically you are not a suitable caregiver or you are not a suitable custodian. Kuti amaya zvirevo kuti automatically you are a suitable and fit caregiver. Varume vazhinji tangatare nhapwa ugoona zvekuti kutorwa kwaitwa vana nana amai kana kuti nehama dzemukadzi kana paita mubereki afa anove amai kwanga kusingaitirwi nhau yekuti vaida mwana sitereki kazhinji kacho. Kwaiitirwa nyaya yekuti vanoda kuzofikisa futi mubereki baba ava nekuclaima maintenance nekuti varambe vachiwana zvekuchengetwa zvekudya zvechi vachichengetwa nababa vaya vari kwavari asi baba vasina access kumwana wavo.
Vamwewo vari kutaurawo vanzonhenda vari kutaurawo tikazhinji vana nguva zhinji vanenge vaina namai zvichireva kuti kana makanga mazotora mumwe mudzimai dzimwe nguva anogona kusachengeta mwana uyu zvakanaka zvamunotarisira nguva yamunee musipo panogadziriswa sei?
Ndinoona sekuti iyo yangove negative stereotype yekuti vana baba vese vanenge vasipo. Tikatora for example situation yeZimbabwe. Situation yeZimbabwe unotoona kuti vana amai vakawanda ndovari kuenda na mabasa ana baba vachiswera pamba. Tikatora the situation the world over, the issue yeempowerment yevakadzi yaitawo kuti vakadzi vazhinji vange vari kumabasa, they are now empowered. And now izvozvo I think it's neither here nor there kuti titaura kuti baba spends time away and amai is always there.
Pane panoti baba naamai vemwana vanoshaya, hama dzamungafungidzawa dzingafanira kusara nemwana ndedzipi?
Chakakosha hachisi chekuti ndiani, chakakosha ndechekuti between the maternal relatives and the paternal relatives vekwa baba nevekwa amai panofanirwa kuva nekuwirirana. Mutemo kudhara waiti mwana ndewekwa baba, handiti saka kureva kuti automatically hama dzekwa baba dzinoexpecta kuti vana ndevedu, but tozoshaya vamwe vanhu vanoita come forth kuti ndoda kuchengeta vanava. Hapana chakamboipa mufunge kuti hama dzaamai dzitore vana ivavo dzoti vedu ngatibatsiranei kuchengeta. Awana ichi tichiita kuti vana vakure.
Aiwa tinotenda zvikuru vanzonhenda.
Aiwa ndinotenda neniwo, ndichingoti hurumende ngaiende estate further pakugadzirisa inyatsoita mutemo uyu kuti unangane neconstitution, kwete kuti zvingove zvinhu zvatinotaura chete kana tasangana mukabhineti pasina yatinotiya muchirungu implementation.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarume svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzonhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Takabu Oliva Mutukudzi, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zviuru zvevanhu zvinoungana pamusha wavamogen tsvangirai mubhuku rekwahumani kwakubhohera zvichirangarira vaive mutungamiri weMDC pamabasa avakaita. Hurumende inoti zvikoro zvakawanda pane zvakakanganiswa necycloni idai kumanikaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe zvikoro nemusi wechipiri svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, toimba kuti tichange tiinesu tichiri nemi zvakare mangwana. Ini dini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC.
So we